Hurumende kubudikidza nebazi rezvekutongwa kwematunhu yakabudisa chiziviso kune veruzhinji nezveurongwa hwekuda kufukunyura makuva ari munzvimbo iri kuvakwa guta iri. Mapfupa acho achizonovigwa kunzvimbo itsva ichazoziviswa. Muchiziviso ichi, bazi iri rakazivisawo kuti zvimwe zvinoyereswa nevagari zvichabviswa kana kukanganiswa. Vanoda kupikisa urongwa uhu vakapiwa mwedzi mitatu kubva kutanga kwemwedzi uno kuti vange vaita izvi. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vagari vanodarika 500 munzvimbo iyi vakatarisana nekubviswa munzvimbo iyi kuitira kupa mukana wekuvakwa kweguta idzva iri. Mumwe mugari akatarisana nekubviswa munzvimbo iyi uye kufukunyurwa makuva ehama dzake 5 papurazi rechena ndiambuya Rimbiso Karanzi. Ambuya Karanzi vanoti havana kwekuenda nekudaro vanochema chema kuti makuva aya avakirwe pari kwete kufukunyurwa.
Ngeri yekuti zvaarichigonekawo kungoti paingosenzeredzwawo kudai isisiwo zvedu apenyu totsvagirwa ipo pokuenda apa pongosiiwawo pakasenzeredzwawo ndo zvakati totarisira kuti pa ndozvichaitiwa.
Mumwe mugari wekumaunti Hapten vaWilson Sakonda avanopa vanhu nzvimbo yekuviga hama neshamwari papurazi rechena vanoti pane makuva anodarika chiuru akaverengwa pavari kuviga vanhu pari zvino.
Ava tabvunza vanzikuoneka 100 103 here kana kuti 102.
Vasakonda vanoti vazhinji vave kuvigwa papurazi ravo havachina hama dziri muZimbabwe sezvo dzakadzokera kuZambia neMalawi kwadzaibva munguva dzejambanja pakatorwa minda kubva muna 2000 vamwe vachipararira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika zvekuti hapana achaziva kwavari.
Asi mamwe mazhinji makuva vanhu vacho abhururu hapachina vamwe vakadzokera kuMalawi vamwe vari muMozambique.
Amaisinodhiya Mukanga vanoti pane kuti vanhu vacheme makuva vanofanirwa kutochema kuhurumende kuti vaendeswe kumwe kwekunogara kwakanaka. Vakafanobata chigaro chamambo Chidziva mushure mekufa kwababa vavo gore rapera vaShepherd Chinjiwa avo vanotonga nzvimbo yeMount Hapten vanoti patsika yavo vanotora mapfupa emufi oiswa mujira unovigwa patsva.
Tinenge taava kutsvaga machira atinorongerera mabhonzo iwayo anenge abviswa ipapo tinotakura tiina nawo kune imwe nzvimbo kwatinotoviga munhu wepatsva anenge pachitoitwa mabiro ekuita seti kutoviga panyowani.
Mambo Chidziva vanoti kana musi asisina hama sahwira wesvikiro renzvimbo kana kuti mutape ndiye anofukunyura musi uyu onomuviga panzvimbo inenge yasarudzwa achidetsemba kuti mugare zvakanaka sevamwe kuno.
Tinotora munhu wangu munyayi wesvikiro mutape anotumwa nesvikiro ndoita sasahwira anoenda otora ipapo nemachira andikutaura matema kana machira anenge ataurwa nuti.
Izvo zvinotsinirwa nasadunhu wenzvimbo iyi vaGibson Katiza Gomo ava vanoti munhu anogona kunovigwa kune imwe nzvimbo chero paitwa chivanhu chinotarisirwa kuitwa pakufukunyura guva rake nekutakura mapfupa ake.
Ndatinoenda kuita zvechivanhu chedu ipapo tichitaura tichiita chivanhu chedu tobva tabvisa makuva iwayo ipapo after taita chivanhu chedu.
Nhengo yebhodhi resangano revarapi vechivanhu rezinata vaPrince Mutanje Sibanda vanoti vanhu vanofanirwa kufukunyurwa zvichienderana netsika dzevari kufukunyurwa. Mumwe mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu mubandiko rinoona nezvezviwanikwa nenzvimbo dzinoyera vaNaison Geje vanoti pari zvino vari kuongorora kuti makuva mangani anoda kufukunyurwa panzvimbo nhatu dzanga dzichivigwa vanhu muMount Hapten. Sezvakataurwa muchiziviso chebazi rezvekutongwa kwematunhu zvose izvi zvinoitwa chete kana pasina munhu anenge apikisa danho rehurumende iri munguva yakatarwa yemwedzi mitatu iyi. Hurumende haisati yazivisawo kuti mhuri dzichabviswa munharaunda iyi dzichaiswa kupi asi sezvinotaurwa nebumbiro remutemo vanhu vanobviswa munzvimbo inenge yatorwa nehurumende ichiitwa mabasa ebudiriro vanofanirwa kutsvagirwa kumwe kwekuenda vonogariswa. Ndakamira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.